Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 6/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amunanga gwaoye! Ipipe! Ipipe! Ipipe!
Vechidiki vebato rezanu PF vanofora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika.
Muprovinsi yakaita seyematibhiriri north ndoona kunge bato rezanu PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsi ari inaro ari 7 kwaiko zvino ringapesera rakwanisa kusvika kana masitsi kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato rezanu PF zvikuru sane kuti iro ndoda rine mari zhinji saiko zvino zvakare vari kuenda hurungwa huzhinjisa hwekuti asikuti vari kusumudzira pundutso yevanhu
Nasi tiri kunzwa zvinofungwa nevanhu kuti zvii zvichabuda musarudzo mumatunhu ekumatebeland nebulawayo. Hurumende inoparura bhanga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato rezanu PF vafora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakati vari kuda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa hoye! Ipipe! Ipipe! Ipipe!
Zvuru nezvuru zvevechidiki vebato rezanu PF zvaungana paRobert Mugabe Square nhasi pazvatangira kuratidzira zvipinda pakati pedhorobha zvichiimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichiti zvinoda kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzichaitwa zviri pachena uye murunyararo sezviri kutaurwa nemutungamiriri webato razvo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Varatidziri ava pavadzoka mudhorobha vachinoungana zvakare paRobert Mugabe Square, mutungamiri wevechidiki muZanu PF muprovinsi yeMashonaland Central vaGodfrey Tsenengamu, avo vanga vari mumwe vanga vachitungamira urongwa hwanhasi, vati MDCT inofanirawo kubuda pachena ichitsigira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe pasina mhirizhonga. Mukuru weboka revechidiki mubato iri rezanu PF Youth League vapupuraito garepi vatsinhirawo zvataurwa navatsenengamu vachiti havasi kuda sarudzo dzine mhirizhonga sezvo vachiti vanoziva kuti sebato vakatokunda kare musarudzo dzegore rino vakati sarudzo idzi dzichangoitirwa murau chete.
Tinoenda kunovhota hapana hondo inodiwa sepetu sepetu tinodi sepetu sepetu vamunangagwa vopinda muofisi vamunangagwa tinoda kuti vapinde muofisi nemhaka yei vatiwidzira peace vatiwidzira economic development vatiwidzira unity muZanu PF vamunangagwa vakare vanotida isu samayouth.
Mumwe wevechidiki muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi hakunei nekuratidzira kwakaitwa nezuro nevemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance avo vanoti vanoda kuti komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivandudze mashandiro ayo pamwe nezvimwe zvinoita kuti sarudzo dzive dziri pachena. Vamugwadi vati kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance hakuna zvakunobatsira.
Tsama-tsama revanhu rakauya kutambira president kuchegutu isatisati atanga marali asi nokuda kwokuti vavhunduka chaunga ichi vava kuda kutsvaka zvatingati zvikonzero zvekuti varozati election vakurohwa vakuda kutsvaka kuti ha kana tazotyiwa election mangwana tongoti kwanga kusina maelectoral reforms chiri pachena ndechekuti chinhu chaende ichi election vaende ichi munangaga waenda nechinhu ZANU-PF yaenda nechunhu vakutsvaka zvikonzero zvekuti kana vazodyiwa election vozoti takadyiwa nekuti kwava kusina mareforms
asi munyori mboka revechidiki muMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa valove more chinoputsa vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vachida sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena kuratidzira kwaitwa nevechidiki vezanu-PF hapana chakunobatsira kana zvinofanira kugadziriswa nezeki zvisina kugadziriswa
musiyano uripo ndewekuti kuratidzira kwedu isusu kune zvinangwa kana kuti kune zviripo zvinogona kubatika zvinenge zvichitaurwa nezvazvo pane kuti vanhu vanongopinda mumugwagwa kungoratidza kuti vari kufarira kana kunakidzwa nemutungamiriri wavo isusu patakapinda mumugwagwa nezuro nyaya yedu yakanga iri yekuti taiva nezvinhu zvatirikutarisira kuti zvinge zvichigadziriswa zvatinoswera kuti zvigadziriswe kuti munyika mugozoitwa sarudzo dzakanaka nekuti
kunyange hazvo ZANU-PF yanga ichiforera runyararo paungana vechidiki vebato iri paRobert Mugabe Square pamboita bata murefu bata mupfupi vanhu vachirwira zvipfeko zvebato iri izvo zvanga zvichigoverwa pachiitiko ichi zvaita kuti vamwe vabvarura nembatya dzavanga vakapfeka ndakamirira Studio 7 muHarare Dini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avo vanoveo nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission nyika yatarisana nesarudzo. Mapato anopikisa kusanganisira ari pasi peMDC Alliance nechimwe chikwata cheMDC chinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe anoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC. Asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti ZEC yakazvimirira uye iri kuita zvose zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabvunza vamakoni kuti vanombosumawo here hurumende neZEC zvichemo zvavo.
KuZEC zvakasvika kakawanda nenzira dzakasiyana siyana misangano inoitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Asi nyange kuhurumende zvakasvika muruzhinji tiri kungowana mikana yese yekuzvishambadzira tiri kuzvishambadzira zvakasimba. Asi ndine urombo kuti tinoita setiri kutaura nevasinganzwi vakatsokodzera nzeve dzavo nedonje kuti vasanzwe zvatiri kutaura izvi. Mafambisirwo ari kuitwa kunyorwa kwevavhoti iyo EBVR iye zvino tiri pakati pekutarisa kuti varimo ndevapi. Hakuna kuuya vimbiso kubva kuZeki kuti munhu akaona zita rake risina kunyorwa zvakanaka danho rineri akarigadzirisa achazowana here mukana wekuona kuti zvechokwadi ragadziriswa asati apinda pazuva rekuvhota. Hakusi kutaurwa vimbiso idzodzo. Iwaya mazita aya kunyorwa kwaakaitwa gore rakapera nekutariswa kwaari kuitwa iko zvino akachengetwa nani, akachengetwa papi, achafambiswa nani kubva paari kusvika kwaachazonochengetwa kudura renyika yese yavari kuti National Database. Zvese izvozvo hazvina rujeko. Achadhinda magwaro ekuvhota maballot papers ndiani vakaramba kudura. Ati ari kupi havadi kutaura vanoti ndezvedu tega hakupindire vamwe vanhu vekunze. Senyika ine kusawirirana kwakakomba kwauya makore nemakore. Dai vanga vachida kugadzira shanduko chaiyo ndokwavanga dai vakatanga kutsvaga mushandira pamwe. Ava vangwena vari kupepereka nyika yese vachiti we are open for business tinoda mawirirano havasati vatanga kutsvaga mawirirano nezvizvarwa zveZimbabwe muno munyika vakunotsvaga mawirirano nevekunze. Ndibabai anoenda kunotsvaga uchamwari kunze asingawirirani nevana vake mumba make.
Asika ivo vezeki tichitaura navo Dr. Makoni vari kuti vakazvimirira nekudaro avanenge vasingadi kuti imi vemapato mupindire panyaya idzodzo dzekuti vanotorani kuti aite basa.
Vanofanira kuziva kuti gakava rekutanga nderekuti hatitambiri kuti vezeki vakazvimirira vega nendo yekuti nhoroondo yavo kudzoka kumasure kwese nyange zvavari kuita pari zvino zviri kuratidza kuti havana kuzvimirira vega vari kurayirwa zvekuitwa nebato riri kutonga.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don vari nengo yeCode Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nengo yeparamende MDCT inoti pane humbowo unoratidza kuti bato reZANU-PF rakapinza motokari nezvimwe zvekushandisa musarudzo zvinokosha mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora risina kubhadhara mitero. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumiririri wechitungwiza North Mu National Assembly vaGodfrey Sitoleve MDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU-PF.
Their campaign materials specifically for ZANU-PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not paying anything to Zimra. Arikupinda mahara. So I would like to know the concept of Zimra. Kuti zvakamira sei? Exemption yamuri kuita iyi, is it within the confines of the law? Because hatingangopinzeshin mahara because nezvezanupiyefu.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU-PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanguva nezvinyinyito zvekuti havasi kukwanisa kubata matagets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU-PF vachiti regalia mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra amai Faith Mazani vati vasingadi zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda nehumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutemo. Asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda, tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anobuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vapo mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Amai Mazani vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munoti pamutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti chitibatsirai to enforce those. Basi zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe ndinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana ningi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibate taxi.
Sachigaro webhodhi reZimra amai Wilia Bonyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori unotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk nekutifonera pa namba dzinoti 001 202 465 0318, namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vakapinda zvinechisimba pachikoro chemuNairobi neZuro ndokutora vanasikana vavo vachipomera vakuru vepachikoro cheMoi Girls High mhosva yekutadza kuchengetedza vana vavo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti pane vanasikana vatatu vakabatwa chibharo nemusi wechishanu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatanga zvakare kutuka masangano enhau vachiti haasi kubata zvakanaka mudzimai wavo Melania, vachiti paanga ari muchipatara mwedzi wapera vaipota vachinyora zvisizvo. VaTrump vashandisa Twitter mukuburitsa mashoko aya. Dunhu reMDCT USA iro rinotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano waro mukuru kuColumbus, Ohio, kuno kuAmerica nemusi wemugovera. Sachigaro weMDC USA inotsigira vaChamisa vazvidzai ruzvidzo vanoti vari kutarisira vanhu vakawanda kubva kumativi mana emuAmerica avo vachange vachizeya zvingaitwe neprovhinsi iyi mukubatsira munyaya dzesarudzo kumusha. Tanunuka wande weStudio 7 abata varuzvidzo kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo kuno kuColumbus, Ohio, ndewe MDCT inotungamirirwa navaAdvocate Chamisa.
Musangano wacho unotarisa chii?
Musangano uyu uri kuunganidza vanhu veMDC vari munharaunda yeColumbus, Ohio. Vevamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita kwenguva yakadini?
Musangano wedu it's a one day meeting. Tiri kuvhura na 12 zvizopedza kuma 8 PM.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Vangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitraya kuti tione kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dhanyu muri mega?
Izvi tiri kuita tiri tega kuno kuAmerica, asi vari kumusha vari kuziva, takavadzivisa kuti tine activity yakadai yatirikuda kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday iri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana painonzi Milo Grogan Community Center. Adresi yacho it's 862 East 2nd Avenue, Columbus, munomo Ohio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navaChamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. So the meeting is open to every Zimbabweans and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day. And tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo idzawo here kushedza vamwe vari kuivira amai atokuzani kupi?
We tried our best because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti join. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishandira na vadaini moyo vakati join ho vatiri kushanda navo.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana wataka invite from Zimbabwe because I know kuti Zimbabwe yazvinezvi vanhu vari mubishi and vari busy kugadzirira maelection swathati. Kana paine vanenge vachida kuziva nezve meeting yedu vanokwanisa kundifonera panumber 614-622-0427.
Avo vanga vari sachigaro MDC USA inotsigira vanoson chamisa vazvidzairiridzo vachitaura vari kuOhio muno muAmerica natanonuka wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuzeya kuti mapato makuru ezanupf nemdc inotungamirwa Nelson Chamisa nderipi bato richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo neMatabeleland. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaBatler Tambo vanoti matunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato reZapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati peZapu neZANU-PF mushure mechibvumirano cheUnity Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera ZANU-PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Musoro nekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnity Accord cha1987, election yakazotevera ya1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vangovhotera bato reZANU-PF nekuti pamba pane mubatanidzwa pakati pePF Zapu neZANU-PF. Asi chatakaona chimwe ndechekuti kubva muelection ya1990 kunobata election ya2000 vazhinji vevanhu vematebereni vangasvachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apathy. Izvi zvanga zvakonzereswa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera nekuchiti vanga vari vanhu vangagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanga zvaitika. Izvo tingati hondo yegukura hundi yakaburaisa vanhu vazhinji sazvikurusa, savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000. Asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapamukana kubato reZANU-PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira rimwe bato reMDC, vanoona bato reZANU-PF richiwedzera zvigaro zvarinazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance riri kutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare masitsa. Zvikurusa takatarira nyaya yekuti ZANU-PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections kupinda a2018. Muprovinsi yakaita seMatabeleland North ndoona kunge bato reZANU-PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa arinaro ari 7 kwaiko zvino ringapesera rakwanisa kusvika kana masitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU-PF. Zvikurusa nekuti iro ndorare rine mari zhinji saiko zvino zvakare vari kuenda hurongwa huzhinjisa hwekuti asi kuti vari kusumudzira pundutso yevanhu, zvikurusa vachitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reBulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
So muono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU-PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichiihwina nomutsindo.
Dunhu reBulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate. Ukuodu nurematevelland north, rine zvigaro makumi matatu zvedare reparamende, kweta zvigaro zvitanhatu zvedare resenate, zvinove zvimwe chetezvo, nedunhu rematevelland south. Pari zvino bato rezano PF, rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu rematevelland south, umo rakatora zvigaro zvose. Muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa vachikanai Masia vanoti pamatunhu matatu ematevelland dunhu rematevelland south ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kuma elections maviri chete ya 1980 na 1985, ndo atingati party imwe chete yakakunda muMatebeleland South makore ema elections achitevererana iri zapo. Asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuwiniwa neparty yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga. Naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei.
VaMasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichavedze kutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe naMushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuvono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nedare rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyokurya muhondo yedu yatakarwa, tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona sokuti gore rinoratava 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Musakangano uteerera mangwana apo tichaenda kuMashonaland Central. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo naMichael Kariati achitaura nezvemaWarriors ari kupinda munhandare iko zvino.
Kwasara nguva shoma kuti chikwata chemaWarriors chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufinari yeCOSAFA Cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufinari umo. Iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Zimbabwe yakarohwa 2-0 munambudzi ya2017, asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba, uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina, Lesotho ichikunda mutambo mumwe chete. Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors fan club, vaMishek Chisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare. Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinari yegore rapera, maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekurova Botswana nemapenareti, panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakangano uteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.